Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 25th, 2016. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the high rate of rape cases in the country, mainly affecting women and young girls. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But women, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Olwesine lwabo mama sisithi asiyihluzeni bo mama kodwa sikhona njalo ebulenjini. We are on the internet, on the web, on www.voazimbabwe.com lobanjalo ku www.voashona.com lobanjalo ku www.voaindebele.com.
And don't forget, listeners and viewers out there, that we are now live streaming. So you can actually join in the conversation right now. So if you haven't liked our Facebook pages yet, please run along and like VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. We'll be live streaming as of now.
Zvitarangu ndinondusa ndidura ndinobata ndiri kusangano rakazvimirira riri rega rinorwira nekusimudzira kodzero dzevanhu kadzi nevanasikana rinonzi Women's Coalition of Zimbabwe. Zvakare ndinomanyawo nekusimbisa vanasikana vechidiki kuti vari vanosimudzirika panyaya dzezveutungamiriri kubudikidza nesangano rinonzi Fund Women's Institute. Tisi tiri kuona nyika ino yatopinda imhonye nyaya yakutotyisa nekutosemesa chaiko nekutoratidza kuti tiri nyika yadzokera kumashure isingakosesi kodzero dzevanhukadzi. Tiri kuona kuti kuri kutoita nyaya dzekuti idambi kana vanhu vachitarisa nyaya dzekubhinwa kuri kuitwa vanhukadzi nevanasikana. Dzimwe dzenyaya dzacho kumitongo dziri kutora makore matanhatu, dzimwe dzacho dzinongotaurwa dzichingomira vanhu vachipinda vachibuda, unongonyatso kutoshaya kuti wo zviri kutombonyatso kufamba sei. Saka tati abumbirirwa redu remitemo rinopa vanhu kodzero, tinotoona kuti idambudziko rapinda mumakereke, idambudziko rekuti vanhu vanotoona sekunge zvimwe zvinongoitika zvichingochererwa pasi zvakadaro. Saka inyaya iri kutishungurudza sevanhu vanorwira kodzero dzemadzimai kuti senyika tiri kudzokera kumashure hatiri kukoshesa nekupa huni kumadzimai, nekuti tiri kutizve vanhu avabatwa chibharo vari kubva vazoshandisirwazve pavakabatwa chibharo sechituko pahunhu hwavo nezvavanenge vachishuvira kuti vave vanoitawo pabandiko rekuti nyika yavo ienderere mberi. Vanhu ava vanotofanira kuti vati vaende kumapurisa vanotaura nyaya kana yaitika. Kuri kuti ichangoitika mushure nemazuva matatu, tinotokurudzira kuti vanasikana nevanhukadzi vanenge vasangana nenyaya iyi havagezi vanotoenda vaine umbowo hwavo vanachiremba voona zvavangaita kuti vavape zvinhu zvinodzivirira pamuviri nezvinhu zvinodzivirira kuti vasabatira utachiona hweshura matongo. Zvakadaro tinotoona kuti kunyange mutemo wedu uriko wePregnancy Termination Act unoti iwo kuri kuti vanhu kwazoitwa kubviswa kwepamuviri vanhu vanowana utano, tiri kuona kuti hatisi kuda kuti vanhu vashungurudzika vachitakura pamuviri nevanhu vanenge vakavabata chibharo. Saka tiri kuti kuchimbidzika kuwana rubatsiro nemamwe masangano akazvimirira ari ega kunoitawo kuti pfungwa dzinenge dzavhiringika dzive dzinoitawo kuti vanhu vakwanise kuwanawo rubatsiro vagovawo vanosvikira kodzero dzavo sevanhukadzi nevanasikana vachiitawo basa ravo rinoitawo kuti nyika yedu ienderere mberi. We are concerned, and also it is something that is of critical area of concern, that this state or the regime or people and society as a whole is trivializing how rape is a serious issue that the whole country and all those that are providing any form of support to the people of Zimbabwe to begin to invest in addressing rape. It has its implication, it's affecting women in different sectors, but we can see that there is lack of seriousness in terms of even the justice delivery system, the access to justice, access to health, access to all the mechanisms that need to be put in place to facilitate for redress, to ensure that the victims are also counseled, are provided with psychosocial support. So we can see that women and girls continue to be vulnerable, and those that are perpetrators are the leaders of the society, and they continue to perpetrate rape with impunity without any mechanism or even serious penalties or serious interventions that politicize or that give the depth of the effects of rape to national development.
Welcome again. Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the high rate of rape cases in the country, mainly affecting women and young girls. What are your views on the issue, PJ?
Yeah, Marv, at least 15 women are being raped daily in the country, according to latest statistics supplied by the Zimbabwe National Statistics Office, ZIMSTAT. However, there are fears that the number could be higher as some cases go unreported.
Yes, PJ, over the week, we have seen rape come under the spotlight after there were allegations of rape leveled against Prosperity Gospel leader Walter Magaya by one of his followers. The case is still to be tried in court, but it set the media ablaze and, you know, it still is up to now.
Yeah, up to now. So women's rights groups are also calling for the media to really exercise caution when reporting on rape and sexual issues. This follows some articles that appeared in the media allegedly detailing the exploits of former Vice President Mrs. Mujuru during the War of Liberation. What are your views on this?
And PJ, we're actually lucky. We've actually managed to get hold of one of our guests who herself is a comrade, and she was participant in the War of Liberation, Comrade Farai Tokchingamizaine Mfaro.
Semumwe wevarwere rusununguko ndiri mudzimai zvino zvinorwadza kuti iko zvino izvi zvakutanga kutaurwa after how many years 36 years and it after independence zvino zvakanga zvichiitika asi kutongoti maitirwa azvo ndezvekuti vanhu vamwe vaida ku vaenda vaitorwa nemashefu acho vachizvida kuzoitawo ruzhinjiwo rwaimanikidzwa saka izvinezvi inini chinondinetsa ndechekuti vachona vaizviita and atingati izvo zvaitwa nemunhu wani kana kuti vaviri mashefu mazhinji vese vari involved munyadzi dzekunge vachibhinya nikii nemadzimai asi hatingati vese vaibhinya vamwe vachona vakanga vachidawo mumwe munhu aikwanisa kunzi nashefu ndinokuda wobvumawo kuzoitawo vamwe vainzi uri kudiwa nashefu nhingi kumba kwake kwakati ainzi maposto kwashefu nhingi saka ichitoenda saka ipapo ukazvifunga iko zvinoizvi kuti asi chokwadi iye zvinoizvi zvaakutaurwa after how many years and vachona maperpetrators achona vamwe vachona vakafa vamwe vachona vapenyu and chii chinozoitwa pamusoro pazvo iko zvinoizvi zvinorwadza ndezvekuti taa vakadzi vakuru taana mbuya taana tine vakuwasha tine vazukuru tinewo varoora saka iko zvinoizvi kuti zvinge zvaakutaurwa after so many years zvechokwadi kutaura chokwadi vazhinji vachona tiri traumatized but why now pazvaakutaurwa in terms of compensation yes compensation yachona ingauye but how tinoti tiriuhatiti suppose tati toda kuti tiite suu tinoita tinosuwa ani government here ZANU PF yachona here hazvinyatsozikanwa kuti zvinozofamba sei but inini ndinongoti zvangu maindividual cases ekuti mumwe munhu anofeela kuti handingakwanisi kuti ndizviite iko zvine zvinhu kuti nditaure ndiri mukoti ndichiti ndakazobhinywa nhanhingi vamwe vachona vapenyu vamwe vachona vakaenda
saka tombokubatai muromo ipapo Comrade Farai, tombokubatai muromo taita mumwe munyarikani wedu timbovachingamidza asi rambai muri panhare PJ as you heard the Comrade Farai was just saying some of these incidences did happen. Women were raped but who do you sue and what is the procedure that you take to go and can you name and shame because mm-hmm. some are now late, some are still alive. And even if you wanted reparations, who do you target now? Mm-hmm. Is it the government? Is it ZANU-PF? So it's a dilemma.
Yeah, and the stigma still remains with them.
Yes.
Much as they've moved on with mm-hmm. life and they've had children and grandchildren. And when people start talking about their past, it's in the negative.
Yes.
Which is not okay. Siyalamukela uhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama. Lamhlanje udaba olusegudwini kuludaba lokudlongulwa kumbe ukudlengulwa kwabesifazane alamantombazana. Oqalileyo umqalisiziba wethu kuhlelo lwethu lwalamhlanje ngumuntu ngomunye owesifazane okuthiwa ngucomrade Farai owalwa impi wahamba sibili empini. Njalo kuleze hlakalo eziningi ezenzakala khona ngale mpini abantu ababekhuluma ukuthi amantombazana ayisiye empini babedlwengulwa ngamashefu. Ikanti-ke abanye njalo uthi yena ayisibo bonke babedlwengulwa amantombazana, kodwa abanye babe bakhombisa sibili babesebebachada bahlale labo babe ngamakhosikazi abo. Siyamukela-ke kuhlelo lwethu Nkosikazi Mathambo, yena-ke ngumqondisi weMthonjeni Women's Forum.
Ngiyabonga, sanibona nibalaleli.
Ye. Uska, ngusikhanyiso. Usikhanyezi.
Sikhathele.
Sikhathele, ye.
Yebo.
Wena-ke susebenze labo mama abathile lamantombazana eMthonjeni. Selike ladibana lalo uhlupho lolo olokudlongula kwamantombazana, njalo lukhulu okungakanani?
Sisebenza kakhulu sikhangela ukudlangulwa kwabomama ngemakhaya, esithi ngesilungu i-domestic violence. Nxa sikhangele uhlupho luzona ngemakhaya, sinazele lukhona kuyazougoqela lokudlangula kumacansi, i-rape. Sinazelele njalo ukuthi isikhathi esiningi kunokwesaba njalo kunokuhlonipheka kokuthi khona umuntu kakhulumi kakuvezi kangako ukuthi khona umuntu udlanguliwe. Isikhathi esiningi something abantu abengafisi ukuthi bekuchaze, njalo uma bekuchaza bekukhipha babengafuni ukuthi khona umuntu wonke aze abekwazi, ngoba ekuthineni loo masukuluzwa kasathukuluzwa ngokuthi khona udlanguliwe, usethukuluzwa ngoba umuntu wonke semkhomba ngokuthi umadlangula nobani wazidlangulwayo.
Anikuhlala nakhe sukhulumela usukhulumela lapho kungela khona i-microphone yefoni yakho.
Okay.
Yeah. Hayi, lokho esingakuzwa. Ya, khathesi sokungcono.
Sokungcono, all right. Right, there's actually my phone after the phone. It's actually a passive. However, I tell you, you may say that Ogu Kuluga Kulu, Ugu Tukona, La Paba Patega Kona, La Paba Reporter Kona, La Lapa and Masses Kangela immediately, it is Katesi name. Ivan, Ivan Zigain, Iva portray is Ama. As if bona ibabanjani abangani yibo vele abalicala ukuthi khona bona abadinga ukuthi beze
bedlangule.
Ngakho kuthola ukuthi isikhathi esiningi abaningi abareporti indaba yakhona lokhu. Nxa sesinanzela isikhathi esiningi indlela abantu ababerithwe ngayo, indlela abaphathwa ngayo kumaphephandaba, bagcine ngani ayibaphatheka kahle. Lathi thina singabomama sasesibona ukuthi umuntu abenangani ngasaphathekanga ngendlela eyiyo.
Ye. Bambe khonapho ecingweni sokulomunye osengenile. Marvelous. Miss Mathambo was saying she's the director of Emtonjene Women's Forum.
Mm-hmm.
So she deals with women that have been victims of domestic violence mostly,
mm-hmm.
and most of the cases are also rape.
Mm.
She was saying they are being protected, just like we were talking about it in the morning, that the victims eventually are blamed
mm-hmm.
for being raped.
So that's what she's seeing in her area of work?
Yes.
Okay.
That's exactly what she is saying.
Uh-huh. I think we have another guest. Yes, it's actually a man this time, but they have a very good program. Oh, apparently, I think the line is not very good at the moment, so we'll probably just also go and welcome our live streamers who have joined us on the program. PJ, but you can carry on with your guests. Let me just log into the live stream so we can welcome all our live streamers. We value you. And if you can hear us, please press the love button or the like button so we can see that you really are feeling the love and that you are actually live streaming with us.
Sibuyeleke nkosazana umbe nkosikazi Mathambo.
Nkosazana.
Ngakho ke senza ukuthi sika. Sibuyeleke sibona omama laba asebekhulile, asebe enqanyavele abasebe abaleminyaka enjengeyami asebekhulile abalwa impi. Siboneke ema ezindabeni kuphuma izindaba zokusola owayengumkhokheli owayengumsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mujuru besithi waye ngomunye wababengazibekanga empini yikho ke wayehlangana labesilisa abaninginingi. Wena kade usatsho khonapho ukuthi labo abadlwangulayo isikhathi esiningi yibo okuthwanana na yibo imbangela yokuthi badlwangule. Uthini-ke ngalabo abalwa impi yenkululekeni njengokuzwa kwakho abanye bekhuluma?
Okay. Njengokuzwa abanye bekhuluma, njengokunazelela labantu abafika kithi bedinga usizo, siyanazela ukuthi khona nxa sikhuluma ngokuhlalisana kungabe kungubaba lo mama ufana lentombi, ijaha lentombi, siyananzela ukuthi khona kulama-power relations, angithi. Ukuthi khona ukuhlalisana kwalaba bantu ukhangelane lokuthi khona nguphi olamandla. Olamandla njalo uwasebenzisa njani amandla akhe. Bona ngamkhathekile kungukuthi kunanzela ukuthi uzananzela ukuthi khona kulo munye olamandla njalo uzawusebenzisa amandla akhe ukubusa ukwenza akufisa akuthanda phezu komunye umuntu. Sonke sinamandla nxa sinanzelela, ngithi. So kusengokuthi khona omunye lo munye amandla akhe wasebenzisa njani. Mhlawumbe labo ngesikhathi sona leso omunye ngabe wasebenzisa amandla akhe phezu komunye. That we are looking at the perpetrator and the victim, ngithi. And leso sinanzelela ukuthi omunye elamandla akhe khonapho uzasebenzisa amandla akhe ukuthi yiphi indlela engangenza ngiphile kusimo lesi engiyiso sona, angithi. That means sesebenzisa amandla allow the power within her ukuthi ayenzeni aphile ngaleseneso sikhathi esiyabe sikhona. Ungabe kungabe kunjalo sesikhanya ukuthi khona amandla akhe allow umuntu wasebenzisa ngayiphi indlela. Omunye uzasebenzisa amandla akhe ukuhlukumeza omunye, omunye uzasebenzisa amandla akhe ukuthi aphile kuleso sikhathi, kuleso simo abe enjani ekhangelane naso ukuthi kunokuzangenza ngiphile. Njalo-ke amandla ami ngawasebenzisa ngayiphi indlela. Kodwa sinanzeleli kakhulu ukuthi khona uma sikhangela indaba zamandla, isikhathi esiningi lo olamandla amandla akhe uwasebenzisa ukuthi sithisa yena more than abanye abantu.
Ye, ubambe khonapho ecingweni. Sibuyele Marvelous uComrade Farai.
PJ, maybe if you can just summarize a little bit before we move on so Comrade Farai can also hear what our guest was saying.
She was basically saying, can you just summarize whatever you said in the Ndebele, Ska?
Yes. What I'm saying here is we realize when you talk of rape, when the question that threw at me on what happened during the liberation struggle. And I'm saying that we need to look at power issues, power relations. Mm-hmm. And then when we look at how people then, and even now, how people are using their power, those that have power in any relationship, how are they using that power? Mm-hmm. It could be a couple in a home. It could be a boyfriend and a girlfriend. But how is one using their power over the other partner? Mm-hmm. So we have one who has authority using their power over one that doesn't have that authority. Mm-hmm. And then also has that, we are basically what we're saying is everyone has power in them, but it depends on how they use their power. Mm-hmm. We also have that who's perceived not to have power, but is able to use the power that they have, the power within themselves, to come up with survival strategies mm-hmm. for them to survive in a particular situation that they find themselves in.
Mm-hmm. Thank you so much for your contribution. Comrade Farai, kanamuchiri panare timbonzwa kubva kwamuri.
Okay.
Comrade Farai. Tanga tiri kupama maji muchitaura imi kuti unoshaya kuti woenda kunoudza ani asi pari zvino makakwanisa here kuwana rubatsiro rwokunotaurwa nemi muchi kuti pfungwa dzisanyanya kuramba dzichifunga kune zvakamboitika muri kuhondo.
I mean, ndinodambudzika ratinaro at the moment because zvakatokanyika pekutanga kuti integration hatina kuitwa social integration handiti. Ende muno kana wanga uri kutsvaga counseling unoiwana wega as an individual asi yaiva role yegovernment uye kuti ikwanise kunge ichiita izvozvo. Saka apa iko zvinoizvi munhu unotozvionera wega. And some people don't even know, some women don't even know kuti kune counseling services because maybe vari muno matowns unokwanisa kunge uchizviziva kuti no ndinokwanisa kuenda kwakati kwakati ndikwanisa kuti ndibatsirwe, but vari kumarural areas vanozviziva chirudzii. And izvozvi zvatiri kutaura kuti izvozvi netrauma yacho haidi haibve mauri munhu kusvika wadi wakwanisa kuti iwewo pache zvako uzviti okay toda kutsvaga maservices akati kuti ndibatsirwe pache zvangu. Saka inini da kwanga kuri kufunga kwangu government yaifanirwa kuti inge ichiita maprograms akadaro ekuti izvozvi madzimai ange achibatsirikana angari muhondo nezvatakasangana nazvo especially izvozvo zvekuti izvozvi mashefu iwayo vaitora advantage ekunge varivo vane power. Ndiwo aikwanisa kutiwo nhingi ndinokuda vamwe vachonawo zvakadii zvakabatsirawo vamwe vakakwanisa kuti vasvike muno muzimbabwe mashona vachiri vese, but vamwe kwainguva kungotorwa kungoti inini ndiri chef and you don't say no.
Ende zvakatatukira zvakare kune even vana vakanga vasina kuenda kuhondo vana chimbwido pane zvakazomboitwa here tawana kuzvitonga?
Hapana chakazoitwa. Hapana. Zvino zvakatongoitwa kini swept under the carpet. Hapana chakazomboitwa kana even to now. Nekuti ndo mamwe maissues ekuti vangadai vakaita into because tinoziva kuti kwese kunoitika hondo zvinhu zvakaita fanika saizvo zvanari. Zvinoitika but achisi kungoti vanhu tend to take it lightly. Kuti izvozvi zvinoitika muhondo but no. Tese tiri vanhu ende tinonzwa kurwadziwa tese. Saka ava vanotora advantage nekuti ikatarisa muno mukutaura chokwadi hapana kana shefu anospeiwa because vazhinji vachona vakanga vachiita izvozvo zvekuti ndiri shefu saka hapana zvaunoita. Ende vanhu vaienda kuhondo madzimai aenda kuhondo because time yatakaenda tana tiri ma15 years ma14 vamwe ma16 18 saka isaindi kuti izvozvo chokwadika kuti uti kuna shefu ati izvozvi iwewe chitodai aibva abva ati izvozvi handidi but wokwanisa kuzive kuti unokwanisa kana kutorohwa kana kuitwa sei kana kutopinzwa mujeri nekuti uri kuramba shefu. Saka izvi zvakatapfukira even kunana chimbwido. Hapana chakaitwa kusvika iko zvinoizvi.
Tichitarisa mabatirwo amuri kuita pari zvino makamboedza here kuenda kuhurumende kana kubatiwo reZANU-PF kuti munonzwa kuti pane zvingaitwa here kuti imi sevanhu vakarwa hondo yerusununguko zvamakasangana nazvo zviwanikowo zvichitariswa zvichizeyo?
Handifunge kuti pane akambenge atombozvifunga saizvozvo kuti zvinhu zvakadaro zvikwanise kunge zvichiitwa. Although pandiri kungonzwa hangu kuti pane humwe hurongwa huripo hwekuti zvekuti kudadai zvazvadi madzimai anga ari kuhonda akwanisa kunge achiita izvozvo zvekuti vakwanise kuti hurumende iite ndini maprograms akadaro ecounselling kana kuti ecompensation in terms of monetary in value but zvino zvekungonzwa iese zvazvizikana kuti izvo zvinokwanisa kunge zvichizoitika here kana kuti kwete.
Aiwa mumbobata makadaro PJ, tinenge tina mukoma chakanetsa ruzvidzo vari parunhare. Asi handisi kuzoti tokwanisa here kuisa maudition, pane foni iri kubata dzimwe foni apa uri kuzvinzwa. Saka mukoma chakanetsa muripo here apa? Halo mukoma chakanetsa.
Ehe. Kubara kuva muchirongwa.
Ehe, tinokuchingamidzai.
Halo, ndiripo.
Aiwa, hatakunyatso kukunzwa imanje. Mutitsanangurirawo, tinoona mune sangano imi rinoshanda nevanakomana nevarume. Sangano renyu rinoita nezvei?
Riri kusangano reshamwari yemwanasikana, asi musangano redu tinaimbosiita zvirongwa zvinavasikana chete. Asi takati aiwazve, tinoda kuti pange pachiita vanhukomana uyezve varume vanenge vachipinda, nekuti shamwari yemwanasikana inofanira kuchengetedza mwanamusikana, ndiye mwanakomana, ndiye munhurume. Saka zvatiri kuita, takaparura chirongwa chinonzi chemen as role models, chekuti takuda kuti varume nevakomana vave mienzaniso yakanaka. Tachinzwa nyaya dzatimbotaura nakomuredhi izvo munozaiyaya dzinorwadza nevarume vaifanira kunge vari maro models vachirwira vachiva maheroes, asi vanhu vari kuwanikwa vachishungurudza vanhukadzi munguva yehondo vachiteka advantage yecrisis. Takati kuti isusu varume ngavasavapinza mapozisheni avo ekuti vari muzvinzvimbo zveutonga kana zvinzvimbo zvekukereke, asi ndavawanikwa vari maro models. Munhu anenge ari mufundisi zvechokwadi achiparidza bhaibheri, asi haasi kurarama zvaari kuita sei zvaari kuparidza, nekuti izvozvo zvinofanira kupera. Saka takati sevarume tikakwanisa kuungana.
Nhare ndo dzinenge dziri kuita jealous naspeech. Asi tinotenda mukoma chakanetsa vari kutsananguro kuti ivo vane chironga chavari kuita chinonzi men as role models kusangano ravo chekuedza kudzidzisa vakomana nevarume kuti vachengetedze kodzero dzevanasikana nemadzimai. Speech, we seem to have a caller on the line, Mr. Andrew Katsande vari kuZimbabwe. Tokuchingamidzai nemufaro.
Tinokutenda zvikuru.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu nekuti tinenge tasvika kwamvura yacheka makumbo pari zvino.
Chekutanga
iyi.
Aiwa, taurai henyu.
Saka handichatauri.
Aiwa, taurai mapinda.
Nyaya iripo ndeyekuti izvo panoda mhuro kuti magariro atiri kuita haana zvimira zvakanaka. Ende kazhinji madzimai ndo vanhu vakarwira hondo zvakanyanyisa chaizvo. Asi tikatarise kuzvizvi madzimai mazhinji vangokangogara havasi kushanda, havasi kutarisi kwose vanhu zvokuzva zvavari. Saka zvine zviri kutambudza kuti tine vana vakaenda kuzvikoro, vana vaa vaenda kuzvikoro mazhinji vachiwana mabasa, vachienda mabasa, vachiwana mabasa. Kuti awane basa anenge akunzi tanga wandinda kana wandinda ndokudhiwanji ndokudhiwane basa. Saka zvimwezve zvimwe zvokutitambudza isi vabereki kuti tozviita sezvi zvakadai.
Aiwa, tinokutendai chaizvo mukoma Andrew. Munogona kuramba makabata henyu tozoonana nemi muchikamu chedu chinotevera nekuti tinenge tasvika kwamvura yacheka makumbo. Uyezve comrade Farai, rambai makabata. PJ, mutaurira mumwe munyarikani wedu kuti varambe vakabata.
Yes, ka hovo vunokuvambile etsimweni kona lapo sasvika omlindi yacina esigabeni sethu sakuqala sohlelo lwethu asihluzeni bomama kulive talk. Kodwa ke amazwi amahle, good news, kusukisela ngomvulo kuyabe sokuyi awa yonke ihola lonke elalolu hlelo eliseredweni. Asise kuqamula lapha sisiya kuweb kumbe ebulenjini. Kodwa ke wothi sivalelise abalaleli bethu, sibabonga kakhulu labo abasiphathisileyo kwisihlelo, uSikhaya Mathambo, ucomrade Farai noChakanetsa. Bambani khona lapho ecingweni.
Yes, and as you know, we're live streaming on all our Facebook platforms, including www.voazimbabwe.com. So please stay tuned and join in the live stream. And we can see you, but unfortunately the network here is not so good. So thank you so much and keep hitting the love and the like button. I'm Marvelous Mhlanganya Huye.